Muchida from running a corruption in Zimbabwe, anti-bribery, anti-corruption, ISO 57001 inside conference. In conference, the executive of the people of Zimbabwe, Borera Peratakambo, Yita, Pane Urumedia, and Gai Ribonia corruption. But in Zimbabwe, we have zero with the new government, which is operating. Also the president, even corruption. But we are encouraging also government institutions, private institutions, they must be ISO certified in terms of zero tolerance in corruption. This can give confidence to the investors who are having to invest money in Zimbabwe.
Dr. Nyemba, tiri ipapo, saka hurumende iyi iri kubvuma kuti nyika iri kuparadzwa neuori zviri kuitarisa kuti ibudirire. Muri kutarisira kuvatora nenzira ipi kuti vadzidze vanzwisise vagamuchire ichi uye vabvume kuzvigadzirisa?
Chinoitika ndechekuti musha wega wega una baba namai, even ukada kuisawo idea yako inofanira ine buy-in yavo. So isusu as internal control institute we are working in tine buy-in yavo yehurumende. Tichishandisa mazwi avanotaura vachisangana nevamwe vanhu. Like mukatarisa pese papinda vamunangagwa muofisi vakuedza kutaura nyaya huori. Izvozvi vari kuedza kusangana nemadzimambo kugwero. Tiri kutarisira kuti vachataura nyaya huori. Ende kuti ivo vamunangagwa vaone kuti havasiwo vega chete vada kufaina huori. Isu semainstitutions anoita zvedzidziso tiripo kuvabatsira mune zvavanonga vataura.
Zvamuri kukokera vehurumende nemakurukota kuti vapindewo muzvidzidzo izvi zvekubatsirana kurwisana neuori, muri kuona vachiuya here?
Yes, vari kuuya. Wese anonzi minista yeZimbabwe yanhasi, wese anonzi MP weZimbabwe yanhasi, wese mucitizen ada kuti nyika ifambe. Hakuna munhu achada kuti nyika inge iri muhomwe manhingi. Munhu wese ari kungoti apike zvinake, ende kunaka kuchaisa Zimbabwe. Tinokuhwisa uori. Hakusikuwa kunakira imba imwe chete.
Takatarisa hurumende iripo iyi nezvavari kukurudzira nekwatiri kuenda senyika. Muri kuona here uori huchizosvika pakunzi hwapera Zimbabwe yachena?
Saka isusu tiri kuti in the next 100 days havamunangagwa izvi. Tichitarisa is expert nemashoko avo avari kutaura, tiri kuona pachiita a great change pane zvanga zviripo mazuva apfuura.